Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vauza Studio 7 kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police akazvipira kuita zvido zvevanhu nenyika.
Isu tichashanda takanangana nekuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti we are recommitting ourselves kuti tishande zvakanaka tichiita zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndozvatiri kuteedzera.
Amai Charamba vanotiwo kunyange hazvo pane zvakaitika, mapurisa ezrp anotsidza kuti achaita basa ravo sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Amai Charamba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori hadzidiwe zvachose uye veruzhinji vanofanira kushanda nemapurisa kudzivirira uori munyika.
Ende uyezve vanhu ngavasi kuti kuti nyika dzese dzinge dziripo mapurisa anofanira kunga ari. Saka chichemo chedu ndechekuti vanhu vese ngavazive kuti mapurisa tingasada nokuti vakambokanganisa, asi tichangodanana chete.
Pari zvino mapurisa anoonekwa saane uori hunotyisa zvekuti veruzhinji havana chivimbo navo. Amai Charamba vati semapurisa vanoziva kuti nyaya yakatsamwisa veruzhinji inyaya yavo yekumira mumugwagwa kana kuti maroadblocks, uye kutanga pari zvino vanhu vachaona shanduko huru zvachose. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mapurisa aite chidzidzo chekuita basa ravo nemazvo.
Saka navataura kuti ndozvavachaita zvinotangomirira kuzviona, uye kuti mukuita zvavari kuti vada kuita izvozvo vanenge vachitsanangura here mutemo zvakajeka, uye kuti vanenge vachiisa vanhu pamberi here kwete kuzviisa ivo pamberi.
Nezuro vakasari kubata chinzvimbo chemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaita musangano nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese enyika vakavaudza kuti vashandure maitiro uye kuti vaite zvido zvevanhu nenyika. Vaimbo vemukuru wemapurisa munyika vaAugustine Chiuri vakaenda pazororo vachimirira kusiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.